Francisco Sanganyire ani Kuratin Trust of Southern Africa. Kusungwa kwevanhu vese vanenge vaitanya ijuru chinhu chatinofarira zvikuru asi chatinozongoshora ndechekuti dzimwe nguva hatizooni nedziziro yakanaka kuti munhu wache anosimba zvechokwadi achimbo anoticha saka tinotarisira kuona kuti zvichafamba sei nekuti tine nguva yakareba tichindoona hurumende ichisunga yezoregedza ichisunga yezoregedza saka regai tionire kuti nyaya iyi inozodonera kuti chaizonofamba kwenguva
hurumende iri kuti iri kuita zvose kurwisana neuori tingati here ndoo michero yacho yekurwisana neuori yaakubudai
handingadaro nekuti kuona patee dzichiita zvematongero enyika tinoona kuti vanhu avo vari vachikwikwidzana mhatsuri dzavo kati masimba avo kunyaya dzezvepolitics nguva futi yapfuura iyo paitwa sarudzo dzezvanupiefu takaona ivo vakazendekazende minister of home affairs pavaikwidza saprovincial chairperson pakanga paine matakatwana nemafactions echi ekubatsa iroro saka sekuona kwedu isusu toona kuti dzimwe nguva munhu akuratidzirwa masimba ake nekuti umwe ndicabinet minister asi regai tione kuti nenguva iri kuuya ndekuti kuchawira simbo nedoro
tichitarisa nyaya dzeuori munyika vachaumba vakawanda vanoona kunga nyaya dziri kungoitwa zvekubata mumeso kana inganzi gudzira mukanwa nehurumende zvii zvamungakumikidza kuti dai zvaitwa kuti vanhu vanyatsogutsi kana kuti pari kuitwa basa nehurumende
chekutanga ndechekuti nyaya dzese idzi dzeuori idzodzidzi kazhinji kazhinji kana dzichibata vakuru vakuru vehurumende kana kuti vashandi vehurumende vavo vakuru vakuru vaivaya hadzinyatsochereketi zvakanaka naka padzozoenda kumakaredzimusha uku nyaya inenge yareruswa zvokuti inoshayiwa chimiro munhu wezvemunzinda achienda kana kuti oregererwa asi pane nyaya yatiri kutaura nezvaiyoyi nekuverenga kwatanga tichiitawo tinoona sekunge mapurisa akanyatsoita basa nemazvo.